Mukuratidzira kwanhasi, vashandi ava vanga vachiti vari kunyunyuta nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nevakuru vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika reimmigration. Vati vaita izvi nhasi sezvo ano ari mazuva akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mumwe mushandi anga ari pakuratidzira uku ndiva Robert William. VaWilliam vati mapurisa aimbenga varambidza kuratidzira uku, asi vakaramba vakamira semusambangwena.
Pakambetwa makakata nevavazuru zvokuti pakabudzwana kutsege minamire, nokuti varume ava vaiva kumapurisa. Saka vanenge vanga vatipira mapurisa kuti atirambidze, asi isu sevanhu tiri pachokwadi takaudza mapurisa kuti tingotinyorerai chero pachipepa chefodya kuti hamudi, toona kuti taenda kudanho repamusoro unova kukoti. Saka pavakaona tadero ndo pavakati aiwa, tazonzwa zvamareva, asi tachiti nemamiriro akaita zvinhu munyika, tokumbirawo kuti muite pamahofisi penyu paHQ mongoratidzira muri ipapo zvinova zvatakazoti haano hazvina dambudziko.
Vashandi ava vanotiwo kutyorwa kwekodzero dzavo kwave nemakore kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari panyanga kusvika pari zvino, uye vanoti vaedza kutaura nemakurukota ose anoona nezvemukati menyika, asi chabuda hapana. Vanoti vakaedza kutaura nevaive makurukota vanosanganisira vaIgnatius Chombo, vaKembo Mohadi vave mutedzeri wemutungamiri wenyika, uye gurukota ravaipo iko zvino vaObert Mpofu. VaWilliam ava vakamiswa basa makore maviri apfuura, vati vakuru vakuru vebazi iri vari kuonesa vashandi ndondo, uye kuenda kuLabour Court kana kudare reparamende hakuna zvakwati kwaburitsa kusvika pari zvino. Vanoti nekudaro zvave kutoda kuti vamunangagwa mbune vapindire.
Shuviro yedu ndeyekutiwo tihwikwewo navamunangagwa vati adreswe pati kuti tisvikepo ndo zvanetsa hama yangu.
Amai Shila Moyo vanoti mumwe mukuru wekambani iyi akavaita tanga wandida, asi pavakaramba vakange vazvisikira moto muziso.
There's a lot of victimization iri kuitika, especially lady officers. It's like ukanyengwa naboso ukaramba. The next thing is either you are transferred kuenda kuremote place or unotsvagirwa nyaya kusvika wadzingwa mudepartment. Unenge uchiramba uchingoharaswa, uchisukwa, abusive languages used. Like in my case, boso wangu akabuda out in the open kuti anondida. Then when I said no, that's when a host of my cases were leveled against me.
Asi vachipindura nyaya idzi, vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya dzeuori muZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vanoti vashandi kana vaine zvichemo vanofanira kuenda kudare revashandi reLabour Court.
Kana vanhu vadzingwa mabasa, pane mitemo yagadzirwa nehurumende yekuti uende kunonzi kuLabour Court uchitaura ndakabudzwa basa zvisine mitemo. Kana vanopinza basa vakanganisa kuzodzokera pabasa kuti unonzi upiwe mari.
Panyaya yeuori vaNguni vanoti hapana umbo hwakati tsvikiti hwavapiwa nevashandi ava.
Havasati vatipa ichi umbowo hwacho ende kuti vatitotsvaga sei umbowo hwacho. Tinongotaurwa kunzi pane vanhu vari korapa. Saka isusu kusvika tazopiwa umbowo hwacho, tenge tapiwa umbowo noiongorora nyaya yacho.
VaMpofu vanoti havasati vapiwa tsamba yenyunyuto yevashandi ava sezvo vange vamboenda kuBotswana, uye iko zvino vari kumaTheberland North nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kwavari kuita misangano yehurumende neyebato ravo reZANU-PF. Vakuru vakuru vebazi iri vari kupomerwa mhosva dzose idzi ndevaClement Masango, vaGivemore Mahachi navaStephen Museki. Taedza kuvabata, asi vose vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.